Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk. And this is Live Talk on Monday, June 23rd, 2014. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
Tonight on Live Talk, we are going to talk about the state of the education sector in Zimbabwe.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voandebele.com.
Now, as a parent and an unemployed now, there is no way you can get money because now the elders who are at work now have no employment whatsoever. You cannot get help from anyone else. Now, this year was a better year because we had enough food for our kids and extra food to serve. But you can hardly get a dollar in the money for the kids.
Yakaratidzawo kuti vana vazhinji havasvike grade 7. Researcher yakataura kuti 196 students vanodrop out between grade 1 and grade 7.
Okukona kuti avantwana eZimbabwe avanenda zvere imfundo dzainitsva kakhulu yimali. Uhurumende uzamile kuti alethe idimu yanisa naloko kunye nokunye. Kodwa kakweneli ukuthi kubambe abafundi bonke esinabo elizweni. Lokho kuyokusitsho ukuthi bakhona abafundi abazavele bahlele ukuthi bancedakale kakhulu nxa sesikhangela ukuthi baye phambili ngemihloliso evele ibhalelwa amazwe.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 from the Voice of America. And tonight on Live Talk, we are talking about the state of the education sector.
Youth Minister Francis Nyema has bemoaned the school dropout rate, saying as many as 300,000 children drop out of school every year. Mr. Nyema was speaking at the opening of the 22nd session of the Children's Parliament and commemorations to mark the Day of the African Child in Harare on Saturday.
The shocking revelation also come amid concerns by many that the education sector is bearing the full brunt of the economic crisis that is worsening.
What do you think about this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318.
Honguka Gibbs, nasi itraouti tinge tichimbo, siyana neje World Cup. Chitarza mamiru akaita azhinu, munyaya zeze dzidzo munyika. Guruko taruna neje vechidiki, nekuendisa upfumi kuvatema va Francis Nema, vakati vana vakawandisa zvikuru, varugu kundikana iwo, kuti vapedzise chikoro. Nekudaro kune rimwe divi varairidzi vari kugununawo kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka muzvikoro. Nekudaro ndo nyaya yatoda kuti vabereki vange vachifona tichitaura navo vachitudza kuti zvinhu zvakamira sei, zvii zviri kuvatadzisa kuti vange vachienda kuzvikoro, kuendesa vana vavo kuzvikoro.
Yee, nxa kukhuluma ke ngomnumzana Francis Nyama upindi wagcizelele sithi abantwana baphumi khona ngale zikolo ngenxa yokuthi abakuyenelisi ukubhadala ama-school fees. Uthi ungani kuyahlupha umkhono mwelizwe. Umkhonomi uthi usunciphile kuyakhanya sibili. Kodwa ke ongani kumangalisa abantu abaningi ukuthi anti ke ibandlela elibusayo laliphromisile ukuthi lizalungisa imisebenzi phela. Imisebenzi ayikho ke Blessing. So ke abantwana bayaphuma ezikolo abala okokwenza. Kodwa iZimbabwe sikhuluma kunje iphezulu phela kwezemfundo. Izibambile sibilokuzwayo. Kodwa kungaqhubeka lokhu kusenzakala kusho ukuthi education yangkhona iza kuwa mfowethu. Ye, sizwile njalo ukuthi amateacher ababalisi bakhala ke ngeholo bathi bathenjiswa phela. Uyazi lokhu kanokuthiwa wambambisa lami ukuthi ngibambisa ukuthi ndiza kutshela ukuthi kumele wenzeni bese ngubambisa ilitshe. Xa ngubambisa ilitshe kwampani ungavele unyike nyeke liyakuwela phela mfowethu. So kunjalo.
And I think we have our guests lined up. First, we have Mr. Obed Masaraure, who is the president of the Raw Teachers Union of Zimbabwe. Mr. Masaraure, good evening. Thank you. I'm good. Thank you so much for joining us. Who is our second guest, Gibbs?
Our second guest is Mr. Vumani Ndlovu. Blessing is the coordinator of the Rural Communities Empowerment Trust. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Good evening, sir.
Thank you for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. I think you can start,
Let's start with Mr. Masaraure. Mr. Masaraure, what is your take on these remarks by the youth minister that about 300,000 children are dropping out of school? Is this number accurate? Mr. Masaraure? Mr. Masaraure?
Hello?
Yes, you can go ahead.
Hello, my line is a little bit bad, but I think the last time I heard was when you were saying the numbers that are dropping out according to the Minister of Youth. I don't know if you said anything else when I was.
Yes, he said here. About 300,000 a year.
Yeah, that. Maybe the figures, obviously, the figures might vary depending on the level of which the pupils or the students are dropping out. But basically, that is a true reflection of our of the state of our economy, which has become a shitty economy. And that is also a true reflection of government policy, which is not sensitive to the plight of the students, the pupils at large, and a government which does no longer cares for the education sector itself. Obviously, if you go through documents like the Zimo asset, you realize that the document in itself, when it comes to infrastructure development, ignores the sector of education. When it comes to investing in the economy, in social services, it also ignores the sector of the education. And I think those figures might be even higher. I don't know which level they are looking at. They're talking about those figures around 300,000.
Thank you so much. Gibbs.
Yes, Sibuyekwe, Mr. Vumani, are you still on the line?
I'm still on the line.
Tell us about the situation in rural areas. I mean, you work for this Rural Communities Empowerment Trust. And looking at the situation when it comes to, you know, the state of education, tell us what is going on.
Okay. From the onset, I think it is necessary to state that the provision of the education by the government is the constitutional right of the citizens of Zimbabwe. Chapter 4, Section 75 of the Constitution enjoins the government to provide a basic state-funded education for its citizens. In the rural areas, the situation is so critical. We have a number of people dropping out of schools. What is important, what is fundamental, is for the government to interrogate the causative factors of that. You have a situation whereby people have to walk more than 20 kilometers to get to the nearest school. Mm-hmm. So this is one factor that causes a high drop out. We also have a situation whereby the government is failing to fulfill some other fundamental rights that impinge on the education of the children. For example, the right to food, the right to water. If children goes to school without food, it's likely to affect their education and hence the resultant high dropout. The other reason is the failure by the government to fund the BIM project, which was assisting the poor children from the poor families. Mm-hmm. Therefore, considering the high rate of unemployment in the country and the rural areas being the mostly affected, this entails that a lot of school-going children from those communities will find themselves out of school.
Thank you very much, Mr. Ndlovu, and stay on the line. I think we've got callers here.
Mm-hmm.
Blessing. The first caller is Mr. Patrick Sbanda in South Africa. Baba Sbanda, ungawuchona njani?
Hai, niyachona, Baba. Lichona njani?
Nisichonile mtawini. Kunjani, kunapekole?
Hayi ikho khona singathi sitshala ngamakhaza baba kenje uba bisibongo.
Ngudube baba.
Yebo Mthembu.
Ye Mdawini. So asikhulume ke ngezemfundo mnumzane. Ubona njani kulapha eZimbabwe?
Ngezemfundo sibili uyazi nxa ngikhangela iZimbabwe lesisusa sivele saba kuye uhulumende. Njoba liyakutsho nje lamhla ama teacher ayakhala. La ngeholo yibo abantu abaphethe umsebenzi. Kuyafana lokuthi umuntu babunje Mthembu emsebenzini uphonga ubizo usebenzele amahara kambe umsebenzi ungawenza ngendlela.
Hayi kuyahlupa Mdawini.
Uyahlupa khonapho. Okwesibili ukukhangele kulesimo lesuhulumende asimise zakhamizini from izikolo zisuka phansi. Izakhamizi izwe ezisebenze nzima zisakha izikolo sidonate izimali njengami mbuye gogwe. Sathe size safika ku-upper top lamhlela o-form 6. Siluza izinqola zethu zisifa, amadonketho esifa, silwisela abantwana impumelelo. Kodwa uhulumende kwakhanya ukuthi kaboni lutho. Uzuthola ukuthi ama-teacher lawo sezengena ebugebengeni bokuthi bahlangane lalaba abantu okuthiwa ngamakomiti. Imali nxa ziphuma sebesidla zona. Anje akubona ukuthi laphana sokuzelwe nguhulumende Mthembu.
Siyakuzwa Mdawini.
Ukuthi babe yizigangi. Continuous uzathola ukuthi lalabo abantu abebeyizakhamizi besima ngokusebenza ngobuhle nezikolo ukuthi imfundo yabantwana iphumelele. Labo sebenze bephelelwa ngamandla. Abanye uzuthole bethatha abantwana bebasusa ku-residential place yabo. Eyikho okubizwa kuthiwe ngesibantu indawo yami nxa sisithi residential place. Ebengisakha isikolo ngize ngifike. Usecondary ngimisele ukuthi umntwana wami nxa ethola imfundo laye azisebenzele.
Ye, phose lokugcina Mdawini. Ye, phose lokugcina.
Uthole abantu sebeze bebalekela izikolo zabo.
Aha, phose lokugcina baba.
Yebo. Uzuthole ke ukuthi laba ama-teacher abakuleyo area beyizizalwane zakhona apho sebekhipha baba abantwana beyabadingela kwezinye izikolo. So lina zakhamize likhona apho lizaqhubeka lisiba namandla na.
Yes, siyakuzwa kakhulu Mdawini waphosile sibili amagama sizwile kakhulu. Siza kuzuthi abanye bathini ungadinwa kusasa Mdawini.
Yebo ba.
Ye ungadinwa kusasa baba.
Yebo duze. Ngabamba kanjalo kumbe drop.
Hayi dropa ke siza kukonnecta uzabulalele kathesi.
Yebo hayi ngizabe nilalele ba.
Yesibanda baba, thank you.
Yebo Mthembu, ngiyabonga la Mduli.
Yeah, so what Mr. Spanda was saying, blessings that you know, villagers used to work very hard in actually constructing schools. But the government didn't compliment that kind of good gesture. So at the end of the day, he says there's a lot of confusion in government. So sikesizwe njalo sinomnumzana usikhumbuzo moyo osecingweni. Baba Moyo, ungawutshona njani?
Hayi satshona Mthembu, utshona njani mntu omdala?
Hayi khonoko nje ungatsho lutho linjani lakho lapho.
Yeyi egolo ungathi kuyabanda mbijana.
Ehe, kuzalunga Moyo. Ye, ungathini ke ngodabula sekudwini?
Udaba lolo lusegudwini lusizususizi kakhulu ngokuthi ilizwe lethu lapho liyakhona thina besikhangelela ukuthi lilizwe okufuze lisukumele siyaphezulu kodwa sokudilika yonke into. I-future yethu especially nxa sisithi i-future yethu sibala i-future yabantwana ngoba nxa i-future yabantwana bangasayenelisi ukuya ezikolweni bafunde nohulumende engasabanakekeli, lapho sokulobunzima obukhulu kakhulu. Angazi ukuthi-ke ngokuzathiwani ngoba sokudala ingozi. Nxa siyibala ngithi ingozi ngoba abantu abangafundanga basuka kube lobunzima obukhulu kakhulu ngoba loku-understand aba-understand. Okuthi sibona ilizwe lethu lizangenelwa ingozi enkulu kakhulu because of kuyabe kungela muntu o-understandayo ngoba abantu baye bengasafundanga. Iningi labantwana uma bengasayi ezikolweni ngendaba zikahulumende lo introduce ukuthi kube itonga watonga, ubusa wabusa, ubusela. indaba ukuthi abantu batshontshe imali zikahulumende zingayi esikhwameni selizwe zifike ezikhwameni zabantu begcwalisa lo wagcwalise kulesi sokudla omunye agcwalise kwesobungcwele lo obambe imali ezikolweni lo thina sinje engamayouth siye sazamuka edinga imali yamayouth sayiswele emahofisini kodwa sizwa kuthiwa emakhosini isihlokwane bagcwaliswa yaze yaphuphuma yawela ngapha emaceleni kwezikhwama bengayisiwo mayouth kambe kuhamba njani kuzothini ilizwe lolo liyakuphi.
Ye siyakuzwa kakhulu mnumzala moyo ukhanya ngazani sibili uyijayikhaleni so kodwa wena ngombono wakho 1 second ubonani kumele kwenziweni.
Lokho kufanele ukuthi lawo uminister we-education abahle ba-scratche khona ukuthi vele azingabhadalwa imali abantwana bafunde uhulumende silama-resources silagebha yonke izinto ezi-right khona lapho kuthengiswa khona uhulumende kuyofuza fu abhadalela abantwana ezikolweni because thina imali esiyibhadalayo encinyane khonokho kuyimali esikutholayo yikho kuthenga ukudla masingathi siyayibhadala ezikolweni kayiye ezikhwameni zakhe iphelele ezikhwameni zabantu pho kuduweni.
Ye emoya baba hayi sibongele kakhulu-ke uphendukela kusasa phela.
Hayi siyabonga mntu omdala tuhle.
Ye what Mr. Moyo was saying is that basically the country is going the wrong way and he says the future of kids is very very bleak because of what is happening right now in Zimbabwe and he believes that lack of education actually creates many problems for society especially nations like Zimbabwe. But at the end of the day, he proposes that maybe the government must make sure that kids go to school for free. You still remember the Education for All slogan
indeed, that Zimbabwe used to have? Yes. But unfortunately,
it just went with the wind.
Yeah, it's a problem. Regati dzoke kwamuri iva masara uri chicha muri kuonawo muchi mamiro akaita azvinhu muchikoro muchichiri kupa kuti vana vatadze kuenda kuchikoro uye upenyu hwavarairidzi wakamira sei.
Ndai chepitangare gaindi kuenda kuchikoro kukashave nechi ndichiyamuro kuti vaya vakaenda kuchikoro havana chavakuratidza vamwe kuti zvatakaenda kuchikoro tazopunduka pakuita izvi inoita kuti vamwe vanoda kuti vaendewo vashaye zvinovakurudzira kuti vaende vamwe vanozaizvitengesa mombe nezvakawanda kuti vana vabarire kuenda kuzvikoro asi iko zvino kana mwana wacho apedza chikoro aenda nekumayunivhesiti tinomuonazve amumastreet achitengesa airtime saka inyaya kuti chikoro chacho kukazenge kusina mabasa kumberi zvinoita kuti vamwe vashaye shungu yekuenderawo mberi nazvo totarisawo zvenyaya dzakaita sekuti zvikoro zvacho zvimwe zviri kunzi zvikoro inzvimbo dzanga dziri mumapurazi nedzimwe nguva kwaipisirwa fodya nevarungu kusati tatora isu vatema kuti tigareko vamwe vana ndokwavanenge vachidzidzisa nguva kudzidzira nguva nenguva zvinoita kuti dzidzo yacho ive dambi zvekuti vovega vanogona kudzimara vangoona vasina vasina vangozosiyana nazvo vaona kuti hazvina kupundutswa hazvina kwazviri kutendesa asi tikatarisa isu nyika tikatarisa chikoro chakavakwa mazuva apfuura nehurumende yekujapan chakavakwa ne112,000 inove mari shomari zvicharisana nemari zhinji dziri kubiwa nehurumende yedu dzinosvika kumamiriyoni yemadhora anoenda nezvimwe zvakadaro zvinhu zvinoita kuti vana vacho vachiendawo kuzvikoro izvozvo vashaye hanya vaona kuti zvinhu zvaina zvinenge zvichiita semahumbwe zvese matakanana voshaye ashungu totarisa kuvadzidzisi vanofanira kunge vachiita iko zvino mwaka uno mwedzi uno wapfuura vadzidzisi vakasangana nevapesi asvina zuva rekuti vachazotambira rini mari mwedzi unouya izvozvo zvoga zvinoita kuti mudzidzisi ashaye basa ashaye hanya nebasa rake nekuti kana munhu anofanira kunge ari anomupinza basa asingataure kuti ndichazokubhoresa musi wangana kana kuti musi wakati mudzidzisi pache zvake anobva apera simba haachaite basa rake nemazvo totarisa isu vadzidzisi zviyo zvakare vaimbopiwa dzimwe mari dzavaiwana dzavabvumiranwa nevabereki kuti tinoda kuti titi vadzidzisi vedu sezvo vachiwana muhoro mudiki kuti vawane shungu dzekuramba vachiita basa ravo zvikabva zvati nehurumende zvava kudi zvazvinisa zvakare Saka tinoda vadzidzisi vachi vamwe vanogara munzvimbo dzisingatogarike zvekuti mumufananidzo yanga ichibuda mumapepa nhasi yekuti dzimwe dzimba dzatinomboona chitendera dzogara dzei dzatatowira dinga mukati vadzidzisi kana kwakunaya vachirara vachinayiwa nemvura vanhu vanenge vakuti vachienda kubasa riya havachariiti nemazvo zvinonge zvichidzorerawo dzidzo yedu kumashure asi chakanyanya kukosha ndechekuti dai hurumende yakoshesa dzidzo zvayaisiita kare vana yozoita kuti vana vaya vachinge vapedza voonawo mabasa iko zvino tinonzwa vachiti vaakuda kutanga zvemakombiyuta muzvikoro asi kana ndichitarisa ini zvakafanana nekutengera mudzimai wako yatoti makeup nechirungu imomba musina hofu nekuti dzimwe nguva tine nzvimbo dzisina kana chikoro chisati chambovakwa tine nzvimbo dzisina kana magetsi asi kana hurumende yakuti taakuda kutanga kuti tipi zveICT kuti vanhu vaite zvekudzidza zvemakombiyuta zvemazuvano vari kungotutsira pane kuya kwagara kwakazara kare vachisiya kune nzvimbo dziya dzisina kumbobvira dzabatwa batwa saka vana ivavo vanoramba vachisara vari kumashure saka chinongoto chaakutodiwa izvezvi ndechekuti hurumende ichitanga kushandura mabatiro ari kuita nyaya yedzidzo kana kuti zvose zvatanga takambowana kumashure uko zvichadzokera zvichave pasina.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasaraure. He's saying no need to buy cosmetics and makeup for your wife when the family is going hungry.
Yeah, good point there.
Priorities. Regai chore mwe mtereri wedu vajena makadi.
Tiripo makadi nido.
Aiwa, tiripo. Muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu muzvikoro muvajena.
Ya, ichokwadi ichocho zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Zvekuti zvataurwa naminista izvi haana kunyepai ndinototi nhamba yaatotaura iyaiya idiki nekuti iyo zvezvi tine nzvimbo dzatinoti dzakagariswa vanhu pasa vanhu vakagariswa pasa kasi hapana kuitwa plani yechikoro iyo zvinoizvi tinoti izvo papurazi panoita vashandi about 20 kana kuti 30 pa20 vanenge vaine vanavo vanoitawo kana kuma 35 or so but chikoro kwatinenge chiri nepavakanowanira nzvimbo yacho ipapo chikoro chinenge chiri something like 40 kana 35 kilometers away saka iva vamwe vanhuveeza asiri kutomboverengwa havanotongoverenga kuti muchikoro chakati makamini nevana vakati gore rakati saka iyo zvine zvima nevana vakati kureva kuti statistics dziri kuti izvo vana vari kudhropeka nenhamba iyi but ari mini ndatiri kutaura vakanogariswa patsara havari kutombozivikanwa kuti imwe nhamba yevana zvekuti vamwe vabereka vakutodzorera vana kumusha kwavakabva kuti vanodzidza vari ikoko vamwewo vakabva vasiya vaparadzawo misha vari kubva vangogarawo navo ipapo nekuti avachena vatanga varimo tikazotaura kuti vachena zvinenge zvavazonzwa vataurirei nekuti vanga rakanaka vaiti papurazi pavo kana pakaita vana vakati wandei vaita kachikoro kanoita grade 1 up to grade 4 grade 1 up to grade 3 indiri mumwe vanhu akatombodzidza zvikoro zvakadaro ndikatozobvawo ndapedza grade 4 ndaakuchienda kuchikoro chakatakati kuiwei chakatobva mumapurazimo zvino ava vedu varongo vatinawo mazuva anavo havazvifunga izvozvo kuti vashandi vangu vapo vakuti vadi vatsvagirwe pekuseenza pekuti vana vapinde chikoro saka nhamba yekutaurwa naminista ivei inogona kutoita times 2.
Aiwa, tinotenda zvikuru vajena nekupinda muchirongwa chedu. Regai tiende kuna vamuseve makadi.
Tesimba muguru makadi.
Aiwa, tiripo zvedu. Kuri sei kumasvingo? Zvakamira sei muzvikoro? Muri kuonawo sei? Zviri kufamba sei?
Muzvikoro mamiri azive kuti AIDS pandemic ndo yakaafekta vana vakati wandei ani vanosara vachiramba pasocies akagozha vachishaya hurudziro kuti aramba isina zvikoro saka nekupa vakatiaplite exemples edu vanosara vasina munhu aiya nababa vake namai vake akati kwati kwati aanofira kuti ndiye mubereki wasarauda ndavanaye tozouya zvechimwe chinonesa vana nechokuti vana pachaazviitwa nemadonafereki saka dona syndrome yakaafekta kutiko mubereki anoziva kuti yange mwana ku akaenda chikoro hupfu mafuta nezvekupfeka siapa pun dona seka awal ko sekuman awal ay mangga mana ini nak kaya mangga na, ane kau kita dona cara balik tu.
Saka kuma.
Sunda orang ini sudah cukup dize. Kalau hello.
Pizza jeng.
Kana mumpiri kita cakap ayam ni a lot of input tak cukup dalam orang itu call. I want to call some of the accused. I want to want around there to score. No, I value with Caramala. I have done for Maria and Katamari. Linden Darus, as I can put an attorney of one of my own. I want to talk with my Aram by school. So I am interested in who is here for a minute to my Aram Darum school. I want to score. I should have been a man of milk.
Saka Dambuzuru Gazi was saying, Rivamse. I what not in the school. Pizza. Aiwa, tinotenda zvikuru vamuseve nekupinda muchirongwa chedu. Oh, of course, Gibbs, our two callers here. First, Mr. Jenner said he's greatly concerned by the situation in farming communities, especially where people were resettled. He said the government did not make any attempt to build schools there. You know, many people were resettled. According to the government itself, it says about 300,000 A2 farmers were resettled, but he's saying that, no schooling facilities. Then Museve, the last caller, is saying that one other problem is that Zimbabwe was affected by the AIDS pandemic, and many children found themselves as the head of households, and as a result, they could not go to school.
Now, let's get back to you, Mr. Ndlovu. Let's talk about the rural communities, specific reference to the resettled areas. How is the situation there? Cholocho and other areas?
Basically, these are communities. These communities are greatly affected by a high rate of unemployment. They are affected by high rate of students or people who's dropping out of schools. That's mainly because of the reasons that I highlighted before, reasons pertaining to schools that are far away located from the communities whereby you have. Some people who end up walking for more than 20 kilometers to access the nearest school. It is also necessary that we make it clear that communities must begin to hold the government to account to demand accountability from the government at the GDP era to build schools so that they can access that kind of education. We also have a situation whereby some schools are
Mr. Ndlovu, please stay on the line. We'll be back with you. Stay on the line. We'll be back with you. We are going to take just a short break, and also Mr. Masarawure and Mr. Jerry, our caller, Mama Jerry Rambai Makabata, Muri Parunare. Of course, we'll be back. Our radio listeners, please.
Nega Maxenyo, Kamishtan, Salai Belu program Achin, Kamisho Sadamo, Bemedevino program Achin, Melson Gananyadlin.
Ahunit Grignac, Anguas Ritik at the Lal, Benyaba Kursalam, the Nadaru.
The Voice of America.